manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu seviset tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tuvandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda varamba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9,594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasami Wadzai vauza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu seviset tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira authorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Nampedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chiri kuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera, kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwidza neAppWorth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu, vakati makanzuro anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kuhaikoti rekuti madimolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro, ndo ratiri kufamba naro. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari. Isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe idzi.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupazwa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo, yationawo, yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura, vanhu vari kufa nenzara. Vashoma, vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiyo maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment, dai vamunangagwa vatibatsirawo, vaongororo mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tisiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Chokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora arima RTGS. Vari kuziva zviri kuitika vanoti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa vaLuke Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka isinozva kuti maMPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naHonorable Job Skala neZuro. Takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estruggle and magains estruggle ndomasitsa atakawana nezvese zvinoita akuru from masitsa atakawana seMDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaago nekunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobeliever in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu kutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda Supreme Court judgment pane vanhu vakanziko vachituka makort kuti makort ari captured, court ye Zimbabwe iri captured. Zvasingazivi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma protocol funds mapati yedu. Court yavhere pakukepishwa. Kana ikakepishwa, why are we now celebrating? Because ndiriona vanhu vari kucelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvechokwadi. Tine gamuchira, tine respecta. Iri kuti kana pane anoda kuopoza provisional order iyo yapiwa ngaaopose. Kana pane ane chichemo ngao yataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza, tinoya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisa itipei nekuti tisuvaridzi vomusangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviti chikoro chinonzi Mandedza hachigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi. Goromonzi high school haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe mission kudomboshaka kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita riko maMPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC you know trade as MDC tip my election. Ndiyo ina maMP akawandisa arum parliament iko zvino. Vekwanuve vaitrade as MDC green vane almost I think around 4. Then PDP ya beat in around 4 as well. Amwevesa vaka winner vari under the ticket RMDC vachibva ku MDC yavatsvangirai. Saka it's the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014. Ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU-PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU-PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika, rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri, ropa matomo kuna muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe huroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Pamwe nasachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America zvakare vaRegis Charumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tukutaura kuti taneta neufirifiri weZANU-PF hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti ZANU PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina paramita isusu okuno tichamira chaizvozvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina paramenti isina vamwe vanhu vanofanira kunge varimo tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo
vacharumbira hanzi navadzokora ZANU PF inogona kushaya basa nokuti iri kutonga nyika isina paramendi nekubuda kunenge kwaita veopposition uku munoti
handi munorangarira papa yamanje manje vemdc pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta vachapuwi mari nokuti havasi kusevenza saka kana munhu ari mp akaprotesta kuti kubasa handiindi unonyimwa pei zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudi izvi handifungi kuti kuzanu pf is a problem really then mati inini paramendi yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti but payavhugwa maMP aenda ndeapi kana AMDC Alliance aenda ikoko then there's a problem yatakuona ndeyekuti muZimbabwe iproblem yeMDC Alliance. MDC Alliance imba yayo is not in order. And why am I saying that ndezvokuti ivo vanoti kana
vanomabvunza mbvunzo tiregai tipindure tiri vanhu vanoteerera mutemo kana zvitashevedzwa kuparamendi kunzi huyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda nokuti tanditozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri hanging inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera saka ndozotanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika tiri kuona paakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohutikunya nguo hwacho hwatiri kutaura ihwoyo ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC aiwaii taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri ZANU PF yatodeclare hondo saka na iri hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vanhu vezanu vacharumbira ndiise mubvunzo kwamurika paramendi ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparamendi kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana
MDC Alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the 5th congress vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress is number 5 toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pato yealliance ndobva neproblem yandiri kutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized kana vanga vari vanhu vari organized ka even chamisa handiti waide asingatauri kuti iyi i5th congress handiti ndo pakatangira nyaya saka vari kudi vanhu vari kuzvisunga negavi handitika vari kuzvisungirira 5th congress vaakukaunda bedu kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai ndo yanga ichifanira kuti igare 5th congress yakazonzi nanachamisa MDC Alliance ndo yava congress yacho yenumber 5 saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imimi congress yamakaita kugweri iyai makaita muri MDCT here kana muri alliance kana mamuri alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 macongress makamaitira ku inimi ndimi neproblem because zvinhu zvenyu hazvina order
regai tipe mukana vadzokora pindurai mbvunzo
vanhu vadzokora muchitaura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imimi
kuvacharumbira musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo asi ndiatikutaurirai kuti imimi Tokozani Kupe ari kunzi ndipurezidendi akaenda kucongress akaita purezidendi weMDCT koti yenyu yezanu pf ikamuti ndiacting purezidendi weMDCT makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita purezidendi kumapati maviri
aiwa ndozanati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwenyiko imi timbobudisai ZANU PF mazviri todzokera pakafa vatsangirai makadii kugara congress kuti
muitinokutaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika zvo zvakaitika paya national council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya
zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election
by-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hapachatodzokeri kwazvabvakana kwakutodzokera futi kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvinhu zvatobva nezanu pf nokuti zanu pf iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vachitaura vari parunhare muEdmonton kuCanada. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murisei Sister Marvelous.
Ini ndoitwa Precious Chiuswa, ndiri kutaura ndiri kuna kuFernagheng, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti ko vange vachitaudzana nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Nekuda kwekuti ko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizvarwa zveminyika dzavo. Saka even including South Africa ndakaunzwa kuchinzi ko varikutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonsida isusu kuti iko kuda kutadza namba yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar hanzi 100 and something. I think I want it or something and see very sure nokuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei. Ende kuda kutadza panhamba iyoyo almost kuma 100 vanzi vakarika from corona and hapana atafa panhamba iyoyo. So that tells us something kuti drug riri kubatsira vanhu kuMadagascar.
Makadi ko mese inini pana kundoitwa Nesbet munjanja ndiri kumaputo pari zvino tirimo mulockdown manje. Nzara mazuva achina awandisa saka tiri kumbobatsirwa naEmpasi kuti tiende kumba. Vati so far from Monday tichitarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vati takure kuenda kuZimbabwe. Ndo zvimiro yatinacho kuno patende.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Guta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi varugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. Vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19. Asi vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yafamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kest Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Stadium inofanira kugadzirwa nekurumbidza because isusu masupporta eDynamos hatina mari dzekuti game rakazotambirwa kunze kweHarare ka ati afford kuti tikwanise kuenda kunosupportawo saka yakatambirwa mufaro masupporters mazhinji tiri muno muHarare tinokwanisa kuparapara kuti tizosupportawo tiripo murufaro imomo.
Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Muteveri wemutambo uyu vaMatipa Masauso vati zvinofadza kuti ZIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. We have to not force out tigadzire magrounds edu for drainage system. And zvinobatsirawo kuti fambe une mamwe dzimwe nyika like South Africa they do it. Vanotamba August to May saka tofana kuita the same thing. Tofamba une international.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gorineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda onakini nadolo kufranja zvati yangesina mavanhu vaigowesa yaita busy nemadraws woita seHarare City yakatora part of my experience player Cape United ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha nadiriva mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegorineri.
Asi mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emumabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairas. Utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri 34 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare yokumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzegwanzura nerufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.